manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musuwe shondo mbudzi 24 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Uye zvino tiri mubishi nemaresidensi kuti tiite petition yatiri kuda kunopurizenda kudare reparamende musi wemuvhuro kuti vatidanirewo Minister of Environment paidambudziko riri apo kuti paiko riapisikete nekurumi uye nekutendedza hurumende zvakare kuti zvicherwa zvinofanira zvicherwa nemutoo unoita kuti vanhu neenvironment vagaritane zvakanaka.
Sangano reCenter for Research and Development roronga kuenda kudare reparamende negwa renyunyuto riri pamusoro pekucherwa kwezvicherwa munzizi mudunhu reManicaland. Rimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende rinoti urongwa hwekuumbwa kwekanzuro inozeya nyaya dzemihoro hwai pachinhano chepamusorosoro. Sarudzo dzekutsvaga vanhu vachange vari muzifa dzokonzera mitauro zvichitevera mitemo mitsva ichashandiswa mukutsvaga vachapinda muzvigaro zvemusangano renhabvu iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezvenharaunda nekodzero dzevanhu reCenter for Research and Development rinoti mangwana muvhuro riri kuenda kudare reparamende kunosiya gwaro renyunyuto pamusoro pemachererwo ari kuitwa zvicherwa munzizi mudunhu reManicaland. Mukuru wesangano iri vaJames Mupfumi vanoti sangano ravo rakatoburitsa gwaro reongororo yekucherwa kugoridhe murwizi mutare kusina tsarukano vachiti ongororo yavo yakaburitsa kuti kwanga kuine makambani akati kuti anga achichera murwizi zvisina magwaro ari pamutemo. Vamupfumi vanoti sangano ravo rakabatana nevagari rakasvitsa nyunyuto kuhurumende zvakazoita kuti patorwe matano kanokwana kaviri ekuedza kumisa kucherwa uku izvo vanoti zvakazoita kuti vaichera ava vangosiya makomba nematutu evhu zvave kutadzisa mvura kuyerera zvakanaka. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata vebazi rezvemigodhi. Ngatinzwe hurukuro yataita navamupfumi.
Problem huru yapo ndeyekuti zvakangosiwa zvakadaro ari matutu makuru emavhu mvura haisi kufamba murwizi imomo ende mabhuriji ezvinofanika mutare bhuriji yava nesiltation uye kuna almost about 800 families dzinogara munharaunda iyoyo. Zhinji dzemafamilies iwayo dzinowanikwa longu murwizi iyoyo ende nemvura yakunonaya pane njodzi yekuti maproperties evanhu anokwanisa kuparara. Saka ndoo nyaya yapo huru iye zvino yekuti panofanira kuti pagadziriswe rwizi rworwo kuti vanhu vaive nekugara zvakanaka.
Makambani ari kuchera vari kukwanisa here kuitawo mabasa ebudiriro munharaunda imomo zvekuti zvamuri kutaura zvekugadzirwa kwemabridge nezvimwe zvinogona kunge zvichiitwa imomo?
Hakuna changa chichiitwa. Isusu muongororo yatakatoita takatoenda kunoendeswa revenue rwizi rworwo ruri anda mutasa rural district council. Ikoko hakuna chiri kuenda ikoko zvakare. Tikaenda kunoendeswa goridhe chaiko chaiko kufidelity hakuna zvakare goridhe riri kuenda ikoko. Saka hakuna nekuti vanhu havanga vachichera zvisiri pamutemo vanga vachitarisa masimba epolitics. So makambani akafopo iwo akanangana kunyanyanyanya nezvematongerwo enyika vanhu ivavo vanga vachichera ivavo. Saka havana chavanga vachibhadhara.
Tichitarisa iro gwaro renyu ramakaburitsa rinozobatsira sei matambudziko ese amuri kutaurai?
Gwaro iri kuyeuchidza hurumende nezviri kuitika. Saka iye zvino tiri mubishi nemaresidensi kuti tiite petition yatiri kuda kunopurizenda kudare reparamende musi wemuvhuro kuti vati danyero minister of environment paida mudziko riripo kuti paiko rehabilitate nekurumidza uye nekutendedza hurumende zvakare kuti zvicherwa zvinofanira kunge zvicherwa nemutoo unoita kuti vanhu neenvironment vagarisane zvakanaka saka ndodonzora tinaro parizvino nekuti takatarisana nedisaster pakasaitwa rehabilitation nekukurumidza nekuti zvino muzimbabwe zvino inguva yemvura ende mvura yezvino yakuuya iri kuuya kudaro rwisa harusi kufamba nekuti rakangobviswa vanga vachichera vaya havana kusungwa ende hapana matanhaa atiri kuona ari kutorwa kuti rwisi rugadziriswe kuti mvura idarike ndosaka zvino tiri mubishi rekuti titarisane nedare reparamende kuti vange vachitaura nevakurukota vehurumende veminister of environment minister of mines kuti paitwe matanho nekukurumidza kuti rwisi rugadziriswe mvura ipfuure vanhu vasapinde mudambudziko rekuparadzirwa dzimba neupenyu masvondo apfuura aya kwakatofa munhu murwizi imomo nekuti vamwe vana vakunotambirawo madhamu aya akasiyiwa iwayo vamwe vana vari kuchera imomo vachitsvaga goridhe vamwe vacho akatopfutsirwa nevhu akafira imomo.
Asi chii chiri kutarisisa hurumende kuti inge ichitora matanho kana imi muchiita mabasa ekuratidza zviri kukanganiswa munharaunda muchivasvitsa?
Chiri kuvhiringa hurumende ndechekuti kune vakuru vari muhurumende vari kuwana zvavanowana pazvinhu izvozvo ndo zviri kuita kuti hurumende isave ine simba rakanyanya rekumisa zvinhu izvozvo ndo dambudziko huru ririmo panyaya yeriverbed mining.
Iri gwaro renyu maingotarisa rwizi rumwe chete Mutare River here kana kuti mune mamwe matunhu amakasanganisirawo muongororo yamakaita?
Kuchimanimani ndizvo zvakare zviri kuitika ikoko kwaodzi ndizvo zvimwe chete izvozvo zviri kuitika ikoko ende ndinodayira kuti matunhu ese ane nzizi kune goridhe zvinhu zviri kuitika zvakada kudaro gwaro redu rakati ratidze chete kuti zvataona izvi ndo zviri kwese.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Research and Development vaJames Mupfumi vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi vehurumende munhaurirano dzemihoro reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti urongwa hwekuumbwa kwesangano rinoona nezvenhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende Harmonized Collective Bargaining Council hwaive pachinhano chepamusorosoro. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions Amai Cecilia Alexander vanoti sangano iri richaumbwa nevamiriri vanobva kuvashandi pamwe nevamiriri vanobva kuhurumende uye patove nebumbiro remitemo. Vamwe vashandi vehurumende vari kukurudzira kuti National Joint Negotiating Council iyo inove iri kuitungamira nhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende pari zvino iparadzwe vachiti haisi kupa vashandi mukana wekutaura zvavanoda panhaurirano dzemihoro. Ngatinzwei hurukuro yataita naamai Alexander pamusoro penyaya iyi.
NGNC yedu ndingati gore rino rese yanga ichishanda ichikwanisa kuwirirana panyaya dzekuti tine zvimwe zvinhu zvatisingagoni kutaura ine meeting setup. Ndofunga munowirirana nini? Inenge ichingotarisa zvoda kuti zvitariswe ipapo motokurukura motowirirana kana kusawirirana. Asi takaita maworkshops nepublic service commission yatakadiskasa tichiona kuti hatifaniri kungotaura nyaya dzesalary chete, zvakawanda zvazvo tinofanira kudi kunge tichidiskasa. Saka takatosangana kaviri iye zvino zvichazenge tichisangana zverwetatu. Workshop ikokoko tinenge tichitarisa zvese zvinobata mushandi, mainterest emushandi, kuti mushandi kuti ashanda anoda chii, matools of trade. Ndinganyanyotaura maybe specifically panyaya yewelfare yevashandi tichitarisa nyaya dzesalary. Takatoadopta nyaya inonzi fair wage policy.
Inoitawo basa rei?
Kune komiti iripo ine vamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vari kutarisa kuti chii chinganzi chinodiwa kuti munhu anzi ari kushanda muhurumende ararama zvasine vana vake. Saka vakaita come up neframework ine bread basket zvatakazosangana zve tikawirirana kuti haizvi ndizvo. Saka chasara izvi zvikungoita costing yacho. Saka nyaya dziripo ndedzekuti kana tichinge tawirirana kuti izvi ndo zvinoita kuti mushandi afanire kuwana, tetakuzowirirana tofamba sei kuti tisvike ipapo, uye kana tisati tasvika ipapo zvii zvingaitwa zvifanira kubatsira mushandi employer yabaibva asati asvika palevhel yacho iyoyo.
Pane vamwe vari kuti imi munongotambira zvabva kuhurumende.
Ichokwadi vaakademi ndo yagara iri nyaya chiri chichemo chedu tichingoungudza gore negore kuti ah ipo pamunoita budget racho ipo munodi kungotibvunza kuti isusu tinodei asi gore rino iri workshop kwatakaita ichikoko kupakwanisa kunotaura sezvatinoda tikaita poaudhizese zvatinofungira ndozvinofanira nge zviri mubudget asi isusu tinoona sekuti ten improvement but asi nekufamba kwenguva tinechitozoona kuti tichifanira kutanga tatowirirana kuti chii chatinenge tichizotambira gore rinouya chichapinda mubudget kwedzeka kuti vazoya vachitaiwa budget taiita iyi ndo mari yatakupai saka mukada kutarisa muchaona kuti hatisati tatanga kutaura kuti mushando wehurumende gore rinouya chazenge achitambira mari saka ndo zvimwe zvezvinhu zvekuramba zvichitinetsa tichiri mashure mbichana asi isusu tichaedza sevamiriri kuramba tichimeka shuwa kuti taramba tiri relevant kune vanhu vatinomiririra
kwoitawo vamwe amai Alexander vari kuti dai National Joint Negotiating Council yabviswa zvinozobatsira here vashandi izvi
zvinobatsira chose vakandemiri muchatarisa kuti NGNC inonyanya kupa simba kuna employer uye nekune vanenge vachirana ministry iyoyo kuti zvatinogona kutowirirana ivo vanogona kuzviti hazviite nyange tese vese marepresentative zeemployer naemployee tichiona kuti izvi ndo zviripo uye mutemo unoti hanzi tinenge tichingoconsulta hatinegosheti saka zvese zvakanoshitira vashandi izvi tiri kuita asi simba redu patebhle ishoma zvikuru asi toda kufara kuti ndizivise vanhu kuti process yekutotanga harmonized collective bargaining council yapamberi tatova neconstitution saka isusu chinoita kuti tirambe tichienda kuengency ndechetinoziva kuti engency ndochazipinya mukuta webargaining council saka zvese hwaro hwacho framework zvatovapo constitution yacho yakaitwa nevanhu vanosanganisira vakabva kulabor nevehurumende
avo vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vari parunhare muHarare neStudio 7 vateereri tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu paVOA Shona apo tinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa mukavhura WhatsApp dzvanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona modzvanya pakanzi follow apa apadiwe link asi kune vanoda havo kushandisa link endai paFacebook page yedu patinoisa link yacho iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti youth forum tichitarisa nezvezuva reWorld Children's Day ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chevechidiki chamunosipiwa naTaboka Ncube weStudio 7 nhasi tichitarisa nezvezuva rekodzero dzevana reWorld Children's Day iro rinocherechedzwa musi wa20 mbudzi gore roga roga pasi rose tiine hurukuro nemukuru wesangano rinorwira kodzero dzevana reZimbabwe National Council for the Welfare of Children Reverend Taylor Nyanete tatanga nekubvunza Reverend Nyanete kuti zuva iri rakakosha zvakadii uye rinocherechedzwawo here muZimbabwe
muZimbabwe zuva iri rinonzi World Children's Day rinocherechedzwa zvechokwadi ndingati musi wa16 November His Excellency President Mnangagwa sachair weSADC vakakokorodza nyika dzeSADC dzikauya muZimbabwe kuVic Falls kwavaicherechedza zuva iri revana
imi munodaidzwawo here panenge pachirongwa nyaya dzekodzero dzevana Reverend Nyanete
isu sesangano remubatanidzwa vevanhu vanorwira kodzero dzevana tinodaidzwa panorongwa kana kugadzirwa mitemo iyi tichipa pfungwa dzedu tichiti vana vauyevo vataurewo pfungwa dzavo inonzi child participation saka mitemo iyi yaumbwa nekugadzwa vana vachibvunzwawo uye vanoshanda nevana vachibvunzwawo
asi munoona here idzo kodzero dzevana dziri kutevedzerwa muZimbabwe
kodzero dzevana dziri kucherechedzwa muZimbabwe zvikuru takatarisa hurumende pachezvayo tichida kunzwisisa kuti hurumende yaita chii tinoda kutanga nebumbiro remutemo idzva kana kuti ra2013 rakagadzirwa after the Lancaster House bumbiro iri rine section inotaura nezvevana chete chete saka ndo zvimwe zviri kuita hurumende yezimbabwe izvozvo zimbabwe yapamberi kana tichitarisa nyaya idzi yamira chaizvo kuti kodzero dzevana dzinge dziripo
ndedzipi kodzero dzinotariswa kupiwa kuvana
kuenda kuchikoro ikodzero, kurapwa ikodzero, kupiwa pekugara pakanaka ikodzero, kupiwa zvekudya ikodzero, kuteererwa mwana kana achitaura ikodzero, kubatsirawo mabasa emumba kwemwana achidzidziswa kuti anogara sei, anotsvinda sei, ikodzero idzodzo dzemubereki. Saka kodzero hatisi chinhu chitsva, chinhu chagara chiripo, chatinotoita kuitira kuti mwana akure zvakanaka, mwana achengeteke. Because ukadzidzisa mwana kubika, kana ega anoziva kuti kubika kunoitwa sei, stove inoshandiswa sei. Saka pane chakaipa nekudzidzisa ikoko. Hakuna mwana anoramba izvozvo, nokuti zvinomubetsera zuva rake remangwana.
Munozobatsirawo vana nenzira dzipi semasangano anorwira kodzero dzavo?
Isu semasangano akazvimiririra, tinonyora gwaro remaonero atinoita nyaya dzevana. KuAfrican Charter every 3 years tinoendesa report. KuUNCRC tinobvumirwa kuendesa report every 5 years. Iyo hurumende pachezvayo inosungirwa kuendesa gwaro every 3 years kuAfrican Charter, every 5 years kuUNCRC. Izvi zvinhu zvinotofanira kunge zvichiitwa nehurumende nokuti ndiyo yakaisa ruoko yega kuti ndabvumirana. Saka isu kana takutaurawo ikoko, tinongotaura mamiriro akaita nyaya dzevana munyika yatigere. Saka isu muZimbabwe tatova nemakore nemakore tichiendesa maripoti aya. Asi kana maripoti edu aenda, chinotanga kutariswa iripoti yehurumende, edu ozobetserwawo kuti atsanangure mumwe matinenge chiona kuti makasaririra. Saka ndo zvimwe zvatinoita. Iye zvino pari zvino takatarisana nenguva yatiri yebhajeti. Takanga tichisangana nevana, tichisangana nevadare, tichivaudza matinofunga kuti munofanirwa kuwedzerwa mari sezvakaita homwe inobetsera vana vanotambura nemaschool fees, homwe inobetsera vana kuti vavane chekudya, homwe inobetsera vana kuti varapwe, kuti mishonga yevana vari positive inge iripo nguva dzose uye ichionekwa kuti vana vachivatora. Saka zvinhu zvatinoti zvatiri kuita. Saka bhajeti kana yabuda yataurwa, tinototarisawo tione kuti ndepapi pakawedzerwa, ndepapi pakaitwa zvezvinani panobetsera kuti vana vange vachichengeteka zvakanaka.
Manga makateerera kumukuru wesangano rinorwira kodzero dzevana reZimbabwe, National Council for the Welfare of Children, Reverend Taylor Nyanete, muchirongwa chinotarisa zvevechidiki. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum, muchichipiwa naIvan Zininga weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu.
Ndinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chesvondo rino. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tawanawo mumwe mukuru anonzwisisa zvechitendero chechimoslem chinotaurwa nevazhinji nemazita akasiyana-siyana. Tina Imam Marshall, tokuchingamidzai muchirongwa. Titange nekunzwisisa tsananguro yechinamato ichi.
Chokutanga, chitendero ichi vazhinji vanowanzotaura vachiti chimoslem, kunyange hedu tichikwanisa kunzwanana mukutaura nenzira iyoyo, regai tibatsirane mukutwasanura mazwi nemashandisirwo awo. Chitendero ichi chinonzi Islam, muchidimbu zvichireva kuzvipira zvakazara muutongi, muumambo uye muumwari waAllah, zvichizadziswa nekuva namata ivo Mwari vega uye kutevedzera mirairo yavo.
Saka vanonzi maMoslemu matinenge tichifamba umu tichinzwa umu ndevapi?
Munhu anotenda muchitendero cheIslam, anotevera gwara reIslam senzira yeupenyu, ndiye anonzi muMuslim.
Saka chinamato ichi mabata kuti ichinonzi Islam chakatanga rini, nani, kupi?
Tinoti mavambo eIslam ari pamurairo uye sarudzo yaMwari. Isu semaMuslims tinotenda kuti Mwari akatisikira kuti tinge tichiva namata. Tinozvoona mundima yechi 51 muQuran, verse yechi 56. Saka chinangwa chamwari ichi chinobata munhu wese kubva kumunhu wekutanga Adam rugare ngarwe kwaari pamwekete na Eve rugare ngarwe kwaari. Nokudaro Islam inoti zvaive zvakafanira kuti nzira yamwari yekuva namata nayo izivikanwe kubva kumavambo eupenyu hwemunhu pano panyika kunovakona baba vedu Adam.
Adam uyu ndiye mumwe chete here waAdam na Eve unotaurwa nemamwe mabhaibheru?
Qur'an rinotidzidzisa kuti Islam igwara rakasarudzwa naMwari kuva gwara reupenyu uye nzira yekunamata nayo Mwari yatingati chitendero zviri muQur'an ndime 5 verse ye chitatu. Uye kuti muMuslim wekutanga anova Adam rugaringarwe kwaari. Saka irakaive gwara rakasarudzwa naMwari rikatarirwa naMwari rikapiwa kubva muuchenjeri hwaMwari kumunhu wekutanga Adam akaritevedzera iye nekuridzidzisa mhuri yake neavo vese vakateera mushure make rikave gwara ravakange vachitevedzera senzira yekunamata nayo Mwari sechitendero.
Tinonzwa muri kutaura maprofita atinonzwawo kune mamwe marudzi echinamato, ndivavo vamwe chete here vamunotendawo kwavari?
Vese vakazvipira mukunamata Mwari mumwe chete nekuzadzisa mirayiro yaMwari zvavakatara kuti zviitwe zvichiitwa, zvavakatara kuti zvisange zvichiitwa zvichisiyiwa. Ndogwara rakauya zvekare kuna Noa, rikauya kuna Abraham nekuna Mozisi, kuna Jesu uye Muhammad rugare ngarwe kwavari vese pamukati nemaprofita vese.
Panoda kutsanangurwa ipapo panoti mutumwa Muhammad apo vamwe vanofunga kuti ndoo panotangira Islam yamuri kutsanangurwa.
Haina kuvambwa nemunhu. Zoreva kuti Islam haina kutangwa namutumwa Muhammad rugare ngarwe kwavari sekutaurwa kwazvinoitwa handizo, nekuti Muhammad rugare ngarwe kwaari akapiwa chitendero chagara chiripo sekupiwa kwachakaita kuna Jesu, kuna Mozisi nevamwe vese, chinova chitendero chakatanga kupiwa kuna Adam sekutsanangura kwataita.
Saka imi gwaro ramunoshandisa mukereke menyuwo imi ritsanangure izvishoma iroro vanhu varinzwisise.
Muchitendero cheIslam ichokwadi tine bhuku dzene rinodaidzwa kuti Qur'an. Tinotenda kuti ndiro gwaro dzene rekupedzisira rine mashoko aMwari rakadzikiswa naMwari nenzira yerevelation kuna mutumwa Muhammad rugare ngarwe kwavari. Naizvozvo Qur'an ndiro rinopaura tara mirayiro yese yatinotevedzera semaMuslims mukurarama kwedu. Temo ine chekuita nekutenda, atingati mabeliefs, kutenda muna Mwari, nzira dzekunamata nadzo, kugarisana nevamwe munharaunda, tinga nekutengeserana, wanano, zvekudya, kwedzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro tinozvitora muQur'an.
Aiwa, nguva yedu ndoo yaita shoma. Imama Marshall, ndinokutendai nezvamagoverana nesu muzuva ranhasi. Ndichakukumbirai mudzoke zvakare svondo rinouya, tipwedzere pahurukuro iyi veruzhinji vagonzwisisa. Vateereri, ndokutendai kunge mange munesu muchirongwa chanhasi ndokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinodawo zvakare kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, sarudzo dzekutsvaga vanhu vachange vari muZifa dziri kukonzera mutauro zvichitevera mitemo mitsva ichashandiswa mukutsvaga vachapinda muzvigaro zvakasiyana-siyana muZifa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Pazvigaro zvose zvichakwikwidzwa muZifa, chigaro chemutungamiri wesangano iri ndicho chine vanhu vabuda pachena kuti vachakwikwidza. Vanhu ava vanosanganisira vaFarai Jere, mutungamiri wePremier Soccer League pari zvino, muzvina bhizimisi vaGilbert Mponda, vakambovesa chigaro weDynamos vaThemba Muliswa, muzvina bhizimisi ari kuBritain vaMasha Ogore, uye muzvina bhizimisi uye vaine zvikwata zvenhabvu vaWangu Mazodze, avo vakazivisa nemusi wechishanu kuti vabuda musarudzo iyi. Mukuru weZifa, Muzvare Yvonne Manwa, Vanoti kunyoreswa kweavo varoda kukwikwidza zvinzvimbo musarudzo kwavhurwa kusvika musi wa 10 zvita uye sarudzo chizoitwa musi wa 25 ndira 2025. Vanoda kukwikwidza vanosungirwa kutevedzera mitemo mitsva yakatarwa neZifa Congress inoti munhu anoda kukwikwidza chigaro chemutungamiri weZifa nemutevedzeri wake anofanira kuve ane zvidzidzo zvishanu kana kuti 5 ordinary level subjects dzaakabudirira. Pamusoro pezvo anofanira kuve mugari muZimbabwe kwemakore maviri akateverana. Mitemo iyi yakapasiswa neSports and Recreation Commission kuti ive mubumbiro remitemo yenhabvu munyika. Asi aimbovegweta reZifa vaRalph Maganga vanoti mutemo we 5 O levels pamwe nemakore maviri akateverana munhu achigara muZimbabwe yakagara iripo asi kungoti yaive isati yaiswa mubumbiro remitemo sezvaitwa izvi. Vajere vanoti mushure memakore mana vatungamira nhabvu yezvikwata zvepamusorosoro munyika vave kukodzera kutungamira ZIFA. Vamuponda vanotiwo nhabvu iri kuda munhu akaita saivo anoziva zvemafambisirwo emari.
Munhu ari kudiwa pabasa iri haasi munhu anotamba bhora. Pari kudiwa munhu anonzwisisa zvemabhizimisi, anonzwisisa nezvemari, anonzwisisa kugadzirisa kuti mari inouya sei. Ndopa ndokunoti ipapo makandidetsi akawanda ndokwanisa kunge ndichiziva kuvadarika.
Vamuriswa vanotiwo ivo chete ndivo vakakodzera kutungamira ZIFA.
Inini ndakadzidza nyaya dzemasports and the bora e-sport. Hapana munhu ane degree rebhora kana recricket kana rugby kasi zvese zvinoenda under sport and sports management. Saka zvinoda munhu ane ruzivo akaenda akanodzidza kuti zvemasports zvichibatanidza bhora zvinoranwa sei.
Vagore vanoti ivo vanokodzera kukwikwidza nekuti vapedza nguva yavo yakawanda vari muZimbabwe vachifamba nemaorias. Asi munyori mukuru weFootballers Union of Zimbabwe vaTerence Malunga vanoti nhabvu inokodzera kutungamirwa nevakamboitamba chete.
Chishuwo chedu chikuru ndechekuti tikwanise kuonawo vakomana nevasikana vakambotambawo mutambo uyu vakwanise kuvawo vari mukati memuunganidzwa wesangano weZifa. Izvozvi zvinokonzeresa kuti ruzivo rwavo rwekuva kuburikidza mukutamba kwavo vakwanise kuzviunza patafura.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanotsinirawo vachiti vakambotamba bhora ndivo vanoziva zvinodikanwa mukufambiswa kwenhabvu munyika.
Tinoda vanhu vanenge ana Peter Love EPO akatamba level highest level. Tinoda vanhu vanenge ana Benjamin Mwaruwaru. Saka ndivo vanhu vatinenge tichida. They've got the nation in heart.
Asi mutsigiri wenhabvu vaKudzaibere vanoti hazvinei nekuti munhu akambotamba nhabvu asi chinodikanwa ruzivo rwekutungamira nhabvu yacho.
Munhu akambotamba bhora, munhu akambotamba netball, munhu akambotamba cricket haakwanise kukunda munhu anoziva mafambisirwo emari, haakwanise kuziva management any another level kuti zvinhu zvinokwanisa kutibatsira.
Mutsigiri weDynamos vamasimba denenga vanoti munhabvu hamusi kudiwa vanoita nezvematongerwo enyika.
That person anenge apinda achita kuti admin wesport iye ari member of parliament kana kuti councillor, he or she is going to spend more time ari kumaruzevha achiconcentrata neconstituency yake asi kubhora kunenge kuchida kuita se kuchida kuranwa.
Pari zvino nhabvu muZimbabwe iri kutungamirwa necommitti yeZifa normalization committee iyo yakagadzwa neFIFA kuti igadzirise nhabvu munyika uyezve nekuronga kuti kuitwe sarudzo yevatungamiri venhabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, iyo inesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA ndebe.